A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 17th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the recently released report from the United Nations Children's Fund this week that says more than 33,000 children in the country are suffering from severe malnutrition and are in need of urgent therapeutic treatment. What are your views on the issue?
To join the discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 AM frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day, Pachina Jemadzimai.
Olwesine lwabesifazana kumbe olwesine lwabomama bomanyano. Liyasithola njalo ebulenjini. We are on our website. You can find us on voazimbabwe.com. Lobanjalo kushona voashona.com. Lobanjalo ku voazimbabwe.com. Lobanjalo ku voadevele.com.
Ini ndinozilai kufe. Ndiri kuno kubikita kumasingo pabikita. Chikafu. Zokwali chikafu chiri kuvuya. Asima vira chinoita chikafu chinogona kungotora kana kuti munongoziva kwandizo kwai tinotorwa vanotambura vanhu vose vari kutambura nenyaya yezuva rakaitika kusadai kwemvura kwakaita saka zviri kuitika nezvokuti chikafu chinovuya through welfare chavuya through welfare welfare ichavuya yoti vanhu vaviri mubhuku kana kuti vatatu saka ndiudzei kuti pavatatu ivavo vanenge vapuwa rumwe ruzhinji gose goenda kunorya ipapo here haziiti saka dei hurumende yanga yagona kuti iti munhu wese sokupema kwayakaita mari kuti muZimbabwe mune nzara zveshuwa mune nzara saka ingadi yanga ichikwanisa kutoti ipe munhu wese hazvina kuti uyu munhu unowana uyu munhu asingawani chero ari munhu every Zimbabwean saka ndiyo nyaya iri kunokumavhira chikafu ichi chinoenda kumasabhuku masabhuku ndo anonyoresa vanhu vavo vaanotambura asi ka ukange wakangomakana nasabhuku hauna chako unongogara wakadero uye masabhuku anenge achinzi haafanirwi kuti awane nemhaka yekuti masabhuku anotambiravo zvimari asi kazhinji panike mazuva aterao taingoona masabhuku ndo anga ari pamusoro ndiye unotanga kunyorwa kuti wani kuti izonotaura kuti uyu ndisabhuku hazigoni wobva uya wogarepi hakuna saka ndo nyaya iri kuno zvokuti hamene nokuti tichazobata gore rinouya kana mwari achinge azotipe mvura kuti tetichirarama sei ichokwadi vamwe havasi kutoenda kuchikoro nenyaya yenzara nokuti chanesa ndechekuti mari yacho haichabatiki uku vana vanoenda kuchikoro vari kudzinyirwa school fees uku kuti mwana agoenda zvokuchikoro nenzara hazigoni unonodzidza sei hapana zvaangamboita vamwe vatogara nokuda kwenzara iyoyo.
My name is Nyaradzai Gumbondranda, General Secretary of the World Young Women's Christian Association, the World YWCA, and I also serve as the African Union Goodwill Ambassador for the campaign to end child marriage. I think it's a very painful statistic because we're actually talking about malnutrition resulting in death of our children, resulting in disease, kwashioko, marasmas. It's about the stress in the family, the pressure on our healthcare system. So what we need is, yes, we need emergency. I'm calling out for emergency support to address the issue of food security and the issue of nutrition for the young ones, but also at the same time, we need long-term sustainable solutions. We need food security. We need to ensure that our agriculture sector is actually able to predict and we are able to have measures for resilience and we are able to have good stocks of food and we are able to also have alternatives in terms of water that enables families and households to have their gardens and to have our livestock also continue to thrive. So I'm very depressed about the situation and I am feeling the pain of the children and of the mothers. I'm also calling on support to Zimbabwe at this moment, whilst as Zimbabweans we also look for solutions to ensure that in the long term we are able to respond to such crisis in a timely way.
Welcome again. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the recently released report from the United Nations Children's Fund this week, which says more than 33,000 children in the country are suffering from severe malnutrition and are in need of urgent therapeutic treatment due to the drought. What are your views on the issue?
In actual fact, Marvelous, UNICEF says Zimbabwe is facing its worst malnutrition rates in 15 years, as nearly as 33,000 children, as you said, are in urgent need of treatment for acute malnutrition.
Yes, PJ. In fact, the statement said that an El Nino-induced drought, which swept across large parts of the country, you know, has actually brought the number of families in Zimbabwe has doubled in the past 8 months who need food aid. And UNICEF is now requesting $21 million to meet the humanitarian needs of children in Zimbabwe in 2016 alone.
Mm-hmm. And the organization also noted that two consecutive seasons of failed rains have diminished food harvests and reserves, increased hunger and malnutrition, dried up water resources, and decimated livestock.
PJ, it's not only UNICEF. According to the Zimbabwe Vulnerability Assessment Survey released last month, nearly 2.8 million people in rural Zimbabwe, or 30% of the rural population, will require food assistance, of which 1.4 million are children aged 18 years and below. Those are frightening figures, PJ.
Mm-hmm. And in an interview with AFP, UNICEF representative in Zimbabwe, Jane Mita, said an estimated 50,000 children are in need of assistance, with 33,000 needing treatment for acute malnutrition.
Yes, let's take a look at the UNICEF representative, Jane Mita, what she had to say to AFP.
Mm-hmm. More than 15 years, this is the first time that we are seeing like this kind of thing, especially the condition of malnutrition that we are seeing in children. It has not been seen before in this country. Malnutrition is a very dangerous condition for children to have, specifically in the age before they reach the age of two. We are talking about under five malnutrition, and at this moment we are talking about acute malnutrition, which we can deal with. And by feeding children, by making sure that they are not suffering from diarrhea, consistently in this country, we have 28% of the children who have stunting. Stunting is a condition that is chronic form of malnutrition, but has the biggest impact before the age of two. If children don't then, if they don't, we don't intervene before the age of two, they live with that problem. So they are stunted, but not only are they stunted, but there are other impacts of nutrition, of malnutrition that are lifelong, including their other parts of development, including intelligence. Their performance in school is affected, and they are also prone to death from other illnesses.
We heard there from the UNICEF representative in Zimbabwe, Jane Mwita, in an interview with AFP, some really sad revelations that stunting is also caused by malnutrition and other, you know, really devastating diseases that are coming out of malnutrition. Mm. So we want to hear from you, our listeners. What are your views on the issue?
Okungaphazamisa sibili ukukhula kwabantwana. Asiyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama. Lamhlanje lapho sihluza khona indlala eselizweni eZimbabwe okwamanje ibangelwa yikungani kuhle kwezulu, ibangelwa njalo la yikubuya kweyezi leli ele El Nino elikhona olibangela indlala enkulu eliza lezulu elingaba linengi kakhulu kumbe njalo lingabi khona lingani kuhle. Ikanti ke lonyaka eZimbabwe izulu liphuzile ngempela ukubuya okokuthi abanye ngasebhinga kulolunye udaba esibe lalo ngikusungwane esanda kwedlula ebelisithi izulu liqalise ukuna ngayona linyanga kaMbimbitho abantu ebhinga baqalisa ukuthi balime. Ikanti ke iUNICEF inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngezabantwana luthelona kulabantwana abayedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu 33,000 ababanjwe umkhuhlane ukuswela ukudla okwakha umzimba. Yilo udaba esilihluzayo lamhlanje. Bakhuluma bathi bona kuyadingakala izigidi ezedlula amashumi amabili, $21 million, yokuthi kuthengelwe abantu ukudla, ikakhulu abantwana asebe nanzelela ukuthi sebephanjaniswa ukukhula kwabo ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba.
Aiwa, iroida mapj nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko rekwashi riri kunzi iro rarura munyika uyezve tiri kunzwa kubva kune sangano reUNICEF riri kuti iro vana vari kutotadza kukura zvakanaka uyezve pari kutarisirwa ipo kuti vana vanosvika ivo wandu unosvika 33,000 vachange vakatotarisana nedambudziko iro rekwashi pari zvino uyezve sangano iri riri kutoti riri kupema mari kuitira kuti dambudziko iri rikwanisiko kupedzwa munyika. PJ tiri panyaya iyoyo ndaita rombo rakanaka ndataura na Mai Nyasha Dube Mukoti vachitaura nesu vachitiudza kuti chii chingaitwe nemadzimai nyanya vari kumaruva kuedza kuti vana vasarambe vakatarisana nedambudziko iri vakamirira ivo kuti vazowana chikafu kubva kune masangano akadai seUNICEF nemamwewo. Tombonzwa kuna Mai Dube.
Mwana maybe kana kuti muchete sai kuti tinokurudzira kuti vana mai tiyamwise vana kuyamwisa kana tikayamwisa mwana yatinoti exclusively yekuti tinongoyamwisa hatimupe kana chimwe chinhu up to 6 months izvozvo tino zvakaona chinji even malnutrition up to the age of 6 months kana achiyamwa asina chimwe chinhu chaanopiwa anoisa kuti ararame zvakanaka neutano huri nani as compared kune mwana anokurumidza kupiwa bota nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Zvatinenge tiinazvo zvekudya kana takatarisa zvinhu zvakaita senyemba vana bhinzi izvozvi kana kukaita kunge mvura isina kunatsonaya zvakanaka asi muriwo wakaita semowa kana kuti tsine zvinoda kuenderana nevana bora nevana nyeze zvinhu izvozvo zvine kudya kwakawanda kwatinogona kuwana mazviri uyezve kana paine mukana wekuti kana zvichiri kuwanika zvakati wandei tofusha miriwo iyoyo inogona kuzotibetsera mangwana. Bota rakakosha pavana even kana munhu mukuru chai unogona kutokuraramisa. Saka tinokurudzira kuti pane vamwe vana vekuti kana tasvika panguva yekutoti takutoona kuti mwana uyu anoda kunge auda kutoita kwacho tinokurudzira kuti izvo bota rine dovi rinotori nekumwe kutya sekunge kunopa simba kunovaka muviri zvatinowana mudovi zvakatikoshera uyezve porridge rinogona kuti izvoti kana tikawana nyemba kana beans tikadzikuya dzoita hundovu tamatemba chaivo tikamawana tikamakuya tahupfu tosanganisa nehupfu watichibita nahubota zvakufanana kunge mwana iyeye atodya sadza nematemba kana kuti sadza nebeans asi nokuda kuti zvekunge zvanga zvakuyiwa zvikaita upfu zvikabikwa zvese kamwe chete mwana akadya riri porridge anowana kudya kwakanaka kune hutano kunogona kubatsira kuraramisa mwana.
Tanzwapo kubva kuna Mai Nyasha Dube uyezve PJ taita rombo rakanaka titori navo Mai Dube takwanisa kuvawana panhare tokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Mai Dube. Yebo mama PJ sakhuluma Mai Dube ukhuluma isishona isilungu
isindebele
isindebele
wazikwatisa lawe
yebo saka
siyakwamukela kuhlelo wanko sikazi Dube.
Siyabonga kakhulu.
Ye ngiyakwamukela njalo onkosikazi Eunice Dlamini. Ye bonke laba marvelous ngomongikazi by profession ngamanesis ngizaqala ngawe nkosikazi Dlamini umzwile unkosikazi Dube ekhuluma ngesishoneni ukuthi zikhona indlela zokuthi sinike abantu bethu ukudla okuchiyeneyo engunanzeleleyo uthenana uyakwanisa ukuchola amatemba uwahlanganise lempupu upheke iporridge unike umntwana kuzafana lokuthi umntwana nalo udlile isitshwala echeba ngamatemba uthinike ngalokho.
Ya amatemba anitho bayatho ukuthi ale problem
yeah
nxa esethe acholwa yenzela ukuthi umfana angakhathazali ithemba lingani liyahlabahlaba kwesinye isikhathi, kodwa ulenza liye smooth ukuthi lingene kusithwala somntwana selingene la ma-proteins nxa esesithi uyawadla uyasidlele sesithwala.
Ye,
ngikubona kakhulu kuyikukhalipha kuyingqondo yokuhlakanipha eyokuthi usize umntwana angabi lekhwala.
Ye, ludubo olunganani lukhule kangakanani esigabeni seMandebeleni le nkabazo udubo lekwashiyoka?
Njengoba sathi ukuthi mongikazi mina from isikhathi sami ngaba ngunesi
ngo-1981
asizange sazela sayisela ikhwashi kule zulu kule nana ingekho ikhwashi lokungakhuli kahle kwabantwana esivele sihlangana lakho. Sokusiya nje neminyaka nezinsuku ukuthi siyasiye okuyinzuzo kwethu kulokho kusehla kusiya phansi kuphinde kungcelelane nezulu kube sokusenza umama yena ngokwakhe uma engakazithwali esela khona okokudla. Uma esethe wazithwala kuba i-divorce noba kayonelisi ukuthola inzuzo yokudla lokhwana okumkhulisa lokuthi akhulise lesimntwana sesithini.
Ye,
uma esithi uyambeletha lowo mntwana vele uhlupho soluqalisile. Ngingathi ye, ngokuya kwesikhathi njengoba kungelonyaka kakulazile igrawuthi ikhweza ubunzima bokukhula komntwana obuvele buhlezi bukhona ezigabeni ezihlukeneyo. Ngike ngasebenzela kakhulu esigabeni sebhinga njengoko lisitsho.
Ye,
ingayinanzelela ibhinga iyindawo zayo ezingakhuli mabili, ungayinanzelela ileyiswelo ezinkulu kakhulu yindawo ebiphila ngama-donors.
Ye,
okubonisa ukuthi umuntu wangkhona akanakho ukuzicabangela ukwenza ukuthi yena azenze aze ngcono, uhleli nje elindele ukuphiwa. Nxa sokuthe akusabuyanga konke ukudla all the time kuyasihlukuluza emzimbeni wethu ngoba kasiselakho ukudla okwanekileyo.
Ye, hayi, bamba khonapho ecingweni Nkosikazi Dlamini, ngicela ubambe khonapho sike singenise unkosikazi Dube.
Mrs. Dube, you brought in a very interesting view of what people, especially in the rural areas, can do. In fact, I think I heard Mrs. Dlamini saying it's like a smoothie. Maybe take us through in English what women can do in the absence of food aid before it comes. What can they do to avoid getting malnutrition, especially for the kids?
Okay. I was talking about exclusive breastfeeding.
Yes.
You find that in exclusive breastfeeding, this child is not receiving anything else other than the breast.
Mm-hmm.
And we know that the breast has everything that the child needs up to the age of 6 months.
Mm-hmm.
And also even diarrheal diseases, when this child is just getting the breast only, you find that they are very limited.
Mm-hmm.
And so this child has got enough nutrition to cater for the child up to the age of 6 months, where when the child gets to 6 months, we now need to introduce other foods.
Mm-hmm.
And when we introduce these foods, it is important that we do not give the child to introduce too many things at the same time.
Mm-hmm.
Let's say if you are going to give peanut butter, maybe in the first few days or even a week, just use the peanut butter, so that we can also know whether the child tolerates, so that we know that the child doesn't react adversely,
mm-hmm.
so that at least we know and we introduce one thing at a time.
Mm-hmm.
Then also when giving porridge, it is important that our porridge is nutritious.
Mm-hmm.
Because when we just, if it's just plain porridge, then the child is not getting anything.
Mm-hmm.
We need to put things like peanut butter, mm-hmm. which is very nutritious and gives us protein and energy. We can also use other elements, like I was talking about dried matemba,
mm-hmm.
where you can crush or pound them into powder,
mm-hmm.
so that it will be easy for the child to digest. When you mix it with your mealie for porridge,
mm-hmm.
then the child eats the fish from as a porridge,
mm-hmm.
and as a result, it is easy to digest.
Mm-hmm.
We can also use beans and all forms of beans that we have in the rural areas. Then it makes it easy for the child to digest, and because they're eating it as a porridge.
Mm-hmm.
So it is important that when we make such porridge, we also add a little bit of, maybe a spoon of oil,
mm-hmm.
just to make it easy to digest. And also it has energy anyway, and it is, we need oil even in our foods.
Mm-hmm.
So we just add a little bit of oil to the porridge, then the sugar as usual. Then the child has already a balanced meal when they eat that.
Mm-hmm. Vamwe vangade kuziva mai Dube kuti ungazi sei kuti mwana ave nekwashi. Tichitarira kuti pari zvino nzvimbo dzakawanda vanhu vari kutarisana nenyaya iyo yenzara. Asi vangazive sei kuti iye zvinezvi mwana aiwa abatwa nekwashi. Uye zvevanofanira kuita sei vachingoona zvadaro.
Okay. Okay. Kuti tione kuti mwana uyu anogona kunge aine kwashi kana tiri kutanga. Kana wakamutarisa mwana. Anenge asingakuri zvakanaka. Kana ari mwana anoendeswa kuskero every month zvese zvatinokurudzira. Bhozi zvakanyanyisa kukosha kuti mwana aendeswe kuskero. Nokuti kana mukamuendesa kuskero, skero chinokuudza kuti mwana ane mwedzi mingani anofanha kunge dai ave apa paskero. Kana ari mwana akazvarwa achiweya lese 3 kg, munotarisirawo kuti izvo 1 month, 2 months, anofanha kunge achiweya zvakadai nokuti zviripo pamakadzi evana.
Mm-hmm.
Kana mwana achiweyiwa kana zvanyorwa pakadhi paya, zviri nyore kuona kuti mwana uyu ari kukura zvakanaka here kana kuti haasi kukura zvakanaka.
Mm-hmm.
Then, after izvozvo, nokuti kana ipapo pakutariswa kwekadhi, then we can easily tell kuti, weti yemwana kwairi kuenda, kunenge kwashata.
Mm-hmm.
Pane tofanira kuti titore action.
Mm-hmm.
But tinogona kunonoka futi kuzviona, tozozviona izvo zvatoitika. Zvatinozviona nazvo ndezvekuti munogona kuona mwana akaita zvimatama kudai. Kati kuri kuzvimba. Zvimatama
mm-hmm.
zvacho zvinopenya. Zvimatama zvemwana zvinenge zvichipenya.
Mm-hmm.
Mutsoka omu, especially pamusoro petsoka, unogona futi kuona kunge imi mufungo nedumbu rati kure, netsoka dzati dzafutirira. Iko kuri kuzvimba in actual fact.
Mm-hmm.
Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinogona kuona nazvo kuti ende uye zvemwana wacho anenge asingachatambi sekutamba kwaiita nezuro.
Mm-hmm.
Hachakwanisi kutamba zvakanaka nevamwe, mwana anga achinatsotamba, achibudawo achitamba nevamwe. Anenge angoti, ongogara ari panzvimbo 1, mukamusiya panzvimbo 1, hasimuki, haiti chinhu. Kana kuchema nyangwe kuri kuti chii chamunetsa, hachemi
mm-hmm.
mwana wacho, anenge akangonyarara. Izvozvo ndezvimwe zvezvinhu zvinogona kutiratidza kuti, pane chiri kuitika panapa chiroda kuti tichitsvage kuti chii.
Mm-hmm.
Ende nguva zhinji tinogona kuona kuti inogona kunge yave chii, yave kwashi.
Yeah. Aiwa, tinotenda irega IPJ vambopinda, mumbokuluma.
Ungachizelela khona lapho uti kamfukafu ngamafichane. Ukuthi katuvelu sichoni khona lapho
okay.
Uthe wena ukhulumi ngokuzwile ukhuluma ngokuthi umntwana ukhangele kanjani nxa kuthi ngingumama engikhangela umntanami. Ngambona njani ukuthi umntanami sele kwashoka?
All right. Nimesiti zvona akati so ezingava khona.
Ikuti
umntwana odlalayo, siyakwazi kuti abantwana ngama ages athile asicheneyo, bayadlala okuchene. Umunye oyabaze kwansi vino kuphosi bhora, besenzani bedlala lavanye, umbonetheka sibili umntwana. Kodwa uma esegula esele kwashi, uzabona kuti ungamuchienda wene one lapho umhlalise khona, akasuki khona. Lanxa anti siyakwazi kuti lanxa umntwana engazimanzisa lapha uzeza kuti umntwana uzayenza ukunyoka ukuthi kuza uzananzelela kuti kukhona okungekho right lo mntwana kumbe ekhale. But lo uyabe segula kanje lokukhala isikhathi esiningi awumuzi umntwana ongkhona ekhale. Lapho umchiye khona yiko khona apho akadlali, akakhali, akayenzi lutho. Then i-face yakhe ngengasho ukuthi khona ikhanda ngani liba mkhudlwanyana. Izihlathi ziyaba sicazimula
inyanga lesusu konke kuyabakho sokukhulu uma ngana zelelanga wena ubona ngalo mntwana unjani ukhula kuhle kodwa umntwana yini kuyivuvuka kavele komkhokho yabakusenzakala umntwana esene kwashi
eh ukukhuluma njalo ngendaba le card
PJ, maybe Mrs. Dube, before yes, we go to you, if we can take our caller, we have Solomon from Chipinge. Let's hear, maybe he has a question and you can answer him. Hello, Mkoma Solomon.
Okay. Hey, hello.
Hey, Makadi, toku chinga miza ipano pachirongwa chedu?
No faraja izo.
Hey, ayu wa mapinda mugango, taurai tinsuki.
Nyayari kuno kuhi, nzaarandi ya kakura chaezu.
Ehe. Muri kupi Mkoma Solomon?
Ndri kuchipinge pakondo.
Ehe, akwaka dini yoyo?
Kuri nani, mfura ndo kusina tofange zua.
Kwa naru kuenda ire kuchikora?
Ya, ndri makoma natu, walikini kuchikora.
Ehe, asi dambu zikore, re kwa shiriri yoye re iku uko kuchipinge. Tine, tina na mkoti varipanapa. Vamuno gona kufunzo. Tuita sei kana taona vanava ni kwashi.
Ama zwana kune dona rupo wana bota.
Ehe.
Saka wanama ya bukutu tambira bota nasi.
Kwa hivyo wanama ya kupi Mkoma Solomon ni dae mawa unzashwe wapinda pachirungu watambozwa.
Mhm. Vatori pano.
Angava uye tibuye nao.
Hello.
Hello, mama, makadini.
Tiri nani makadini yo?
Ayo, watiri nani. Kwa kadini yoyo?
Kuri nani, wambichana.
Atibuire, katiru kunzikuwa kuti pane chirongwa chiri kuitwa kwa cheku pana bota. Mavayo nyamushi. Buyai kutisha hamba si.
Chirongwa chiri mpama na bota nge... Nge wani, vanopewa ni ndumbu.
Yeah. Saka wenyu mwana apiwa here bota nyamushi?
Apiwa nyamushi.
Saka zviri kubatsira here kuti muri kuwana rubatsiro urwu?
Zvino batsira ambichana anokurunga zvibota zvoirya.
Asi mwiwe shiro ishiwira yenyu ngeye chinyi semudzimai ari imwomwo kwachipinga ikoko. Maida kuti zviizwe sei kuti zvinhu zvinasirike.
Totoda kuti kuve madhona anotibatsira. Zvara yakakurai.
Eya, aiwa tazvizwa tinotenda bani. Munoitwa mai anani.
No,
mai sama. Mai sama, aiwa tatenda mwe nezuva rakanaka. Mwepota mei 4 imwimwi.
All right.
Kete kuregedza baba achingofona mazuva ese.
Handizi dangani pane zvamaida kuvhunza. Tinana mukoti ari panapa. Mai gona kuramba muripo tozopinda mune chimwe chikamu chedu kana pane zvamuri kuda kuvhunza.
Tinongoti hedu zvakanaka ngoti madhona. Madhona ari akatinza vana edu muchikoro.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Right, nemiwo.
PJ, interesting contribution there from Mai Sama, who is in Chipinge. Her husband had called Mr. Solomon, but I asked him that, please, let's speak to your wife, because he's saying they actually have a program where a donor is feeding children that are 2 and below and pregnant women with nutritious foods. But she's saying she wishes that they would have more donors. But on that note, PJ, would like to thank our guests, Amai Nyasha Dube, a nurse from Bulawayo, and also
Eunice Lamine.
Yes, another nurse. So today we're ready, fully loaded with medical advice. Please, our listeners, join us. As you know, we're streaming live, so please go and join us on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Nina Praxitis Jeremiah, sesivalelisana labalaleli bethu abaseredweni kodwa ke lingakhohlwa ukuba nasilalo uhlelo ngeviki elizayo. Labo abanye abangazithola ebulenjini asiqhubelekeneni phambili ngohlelo lwethu. Lamudaba leli.